isu tiri kugunun'una neurongwa ihwohwo nokuti vashoma vanhu vanokwanisa kuwana magwara iyawa zvikuru aya tinoti maroja mumataundi kwozoita nemadzimai sezvo ndiziva kuti dzimba dzakawanda dziri mutara nababa uye zvindi vanenge vachibhadhara magetsi nemabhizi akawanda vanaetelefoni madzimai havana zvinhu zvakadaro uye zvitoona vanogara mumadhorobheni ndivo vanonyanyonetsekana nokuwana magwara iyawa saka tinofunga kuti dai zeki yaisa zvinhu zvinopa kuti zvive nyore kuti munhu anenge ari 18 years and above anga achikwanisa kunoregista kuvhota pasina kubvumburudzwa zvinhu zvakadaro zvemagwaro kuti tiratidze proof of residence nekuti tiri kufunga kuti kana ane chitupa rinotova gwaro rakakosha rakakwana roratidza kuti chizvara chemuno muzimbabwe saka chii chakakodzera kuti chiregiste kuvhota
mati masvitsa here kuzeki chinyunyuto chenyu ichi tichiona kuti zvinhu zvakanga zvichimboitwa kare zvikazobviswa zvaakunzi zvidzoserwa
isusu pakabuda madraft regulations ezeki vakatitumidzira vachiti tinge tichikomentawo ndo zvinhu zvatakataura kuti dai vabvisa zvinhu zvakaita samagwara ewokuti munhu unogara papi kana achida kuregista saka tatoshamisika taakuzviona kuti zvinhu zvatopfuurira mberi zvaakutoitwa apa vana kunge vakatibeedza semastakeholders kuti ndizvo here zvatobvumirana takawanda saka isi tachingofunga kuti dai iyo zeki futi yachibeedza mastakeholders sezvavaita zviya kubeedza mapolitical parties macivil society nemachurches vachitaura nesu zvinhu zvakadai toonesana pamwe chete nokuti zvinhu zvakadai zvinenge zvichida kuti zvikurudzire vanhu kunoregista kuvhota pane kuti zvinge zvinotodiscourage vanhu kuti vaende kunoregista kuvhota
asi pane dambudziko here rekuti vanhu vange vachiwana magwaro iyaya epavanogara
dambudziko ritakariona kubva kare ranga riri dambudziko rakanyanya zvikuru muvaurban areas takaona kuti pairegiswa vanhu 2012 ne2013 vakawanda muno zvikuru mayouth vakaafektwa zvokuti vakawanda havana kukwanisa kuregista saka teichitoti kana zeki tinge ichikontinua nokuda magwara aya zvinhu zvinotodiscourage zvichaafekta vakawanda zvikuru vechidiki ivo vanogara madhorobheni.